Icho kwa kuti vanhu vakawanda vanosvika chikamu chamataura ichocho kuti vane TB. Iyo vachingofamba nayo zuva nezuva. TB tinozva kuti yakanyanya kuzowanda pakauya chirwere cheHIV munyika. Asi vanhu havana yatingati index of suspicion yevanhu kukurumidza kwavo kufungidzira kuti ingangove TB kuri pasi pasi pari zvino. Izvi zvinokonzeresa kuti vanhu vafambe mudzimba nemumabhazi vane TB yavo vachingokosora vachingozadza vamwe. Kusaziva kwemunhu kuti ndine TB idambudziko kunyika, idambudziko republic health, nokuti zvoraa toramba tichingoispreada, tichingoiparadzira, tisingambozivi kuti tiri kuiparadzira. Ndosaka tichikurudzira kuti munhu wese ngaazive paamire, kunyanya nenyaya yeHIV. Munhu ngaazive HIV status yake. Ukangoita positive, tiri kutotaura kuti iwe ibva wamhanya kunochekwawo TB. Munhu wese ari positive ngaagara akachekwa TB gore negore, kuti asasvike panguva yaanombunyikidzwa neTB asingazvizivi, ozopedzisira aispreada, aiparadzira kune vamwe vanhu asingazvizivi.
Munhu angazive sei kuti ane chirwere ichochi cheTB?
Vanhu vazhinji vakafema TB ikagara mavari, vakaikurira neimmunity yavo, havazvizivi kuti vane TB. Inenge yakangogara. Iyoyo TB yemhando iyoyo haispreadeke, nokuti chenge chisiri chirwere. Hauna chirwere cheTB asi unongori nemhodzi yacho. Asi mhodzi iyi painozomera manje ikazoita chirwere cheTB, ende inogona kumerisa sezvandareva, nekuti munhu waane HIV painomera unogona kutanga kukosora, kukosora zvisingaperi. Ukangoona wakukosora zvinodatika vhiki mbiri zvisingaperi, mhanya unotariswa nyaya yeTB. Ukaona wakupera miviri, mhanya unotariswa nyaya yeTB. Ukaona wachidikitira usiku uchinyorovesa mashisi nemagumbeze, mhanya unotariswa TB. Ndo masymptoms eTB atonyaya kukurudzira kuti vanhu vatarise iwayo: kupera miviri, kudikitira, kusadya zvakanaka, kukosora zvisingamire kwemavhiki anodarika maviri, enda unotarisa.
Ikurudziro ipi yamungape avo vangange vane vanhu vari kuratidza zvamataura izvi?
Umwe noumwe ngaatarise hama yake iri pedyo naye, muvakidzani wake. Ukaona kuti muvakidzani wako akuratidza masymptoms akafanana neatataurayo, mukurudzire, mutore uende nayo kliniki. Shamwari, ndamonovhenekwa TB. Tigare tichitaura nezvazvo, vanhu vagara vachiziva kuti kune TB, nokuti TB ndiyo inouraya vanhu vakawandisisa pakati pevanhu vanorwara HIV.